Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera zvita 1 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, National AIDS Council ichiita mhemberero mudunhu remazove kumashonaland central.
Isusu tatotemberera zuva iri kumazove district Glendale tiri mashonaland central province. Tangati nevaimbi vanga vachitivaraidza vana Mutundumani Chindetu nevamwe vanobva kumashonaland central ikoko.
Vakambove mutungamiri weAmerica vaHW Bush vanoshaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana ekuberekwa.
Munhu akanga ari gamba muno muAmerica nekuti pavachiri mudiki vaibrurusa ndege dzehondo vakambopurwa kuPacific uko vakadonha asi vakararama imomo.
Nasi Studio 7 iri kutarisa zvakabuda musangano wakaitwa muBulawayo neZuro waikokerwa neStudio 7 yakabatana neMedia Center apo vagari vaikurukura pamusoro penyaya dzekuendeswa kwemasimba kumatunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, sangano reNational AIDS Council richicherechedza zuva iri kuburikidza nekuungana mudunhu remazove kumashonaland central. Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Munangagwa ndovanga vari munyarikani pagungano iri. Mutauriri weNational AIDS Council Amai Tadiwa Pfupa vanoti vasarudza dunhu remashonaland central nekuda kwehuwandu hwevanhu vakabatwa neutachiwana vari mudunhu iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isusu tatotemberera zuva iri kumazove district Glendale tiri mashonaland central province. Tangati nevaimbi vanga vachitivaraidza vana Mutundumani Chindetu nevamwe vanobva kumashonaland central ikoko. Nzvi yedu anoremekedzwa anga ari Amai Auxilia Munangagwa. Mai vatorwa nekuti vane chido zvakanyanya nenyaya dzeHIV necancer, uyezve kumusha kwavo ndikoko kumashonaland central. Tikavazve nemaexhibitors vanga vachiratidzira zvavanoita maringe neHIV neAIDS mumabasa avo. Mutambo wedu wafamba zvakanaka. Tapedza nenguva, tatangawo nenguva, uyezve kwanga kuine gumi nefararira revanhu vanga vachidzidza zvavanga vachidzidza, vachitorawo zvinyorwa zvine dzidziso zvadzinovapa. Ndingati ndizvozvo.
Sei masarudza kuitira kumazove mhemberero iyi kana kucherechedza zuva iri?
Mazove district Jonga idistrict remashonaland central rine yatinoti prevalence iri high. Vanhu vane utachiona weHIV imomo pavanhu zana vanenge vari 18, but tichitarisa prevalence yenyika yese pavanhu zana wega wega seZimbabwe tinenge tichiti kune vanhu 14 vane utachiona weHIV. So nekudaro mazove ine vanhu vakawanda vane utachiona weHIV nekuda kwekuti vanoita zvemigodhi yatinoti chikorokoza, kunoitwa zvekurima zvakanyanyawo. Nekudaro zviitiko izvi zvinoita kuti pabude mari, uye pese panobuda mari panoita yatinoti transactional sex, vanhu vachibhadharana kuti vaende vese pabonde.
Dingindira regore rinoranga rire kukurudzirawo vanhu kuti vazive pavamire panyaya yeutachiwana weHIV. Zvinhu zvamaona here zvichitambirwa nevanhu?
Hongu, vanhu vari kuedza chaizvo kuti vazive pavamire vachiuya kuzoongororwa ropa. Kunyange ipapo pamutambo iwoyo pachiongororwa ropa.
Vanga vari mutauriri wesangano reNational AIDS Council amai Tadua Pfupa vari parunare kumaZoe kumashonaland central ne studio 7. Vakawe mutungamiri weAmerica vechimakumi mana nemumwe kana kuti 41st president vaGeorge H.W. Bush vakashaya nezuro vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana ekuberekwa. VaBush vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika muna 1988 mushure mekuve mutevedzeri wevave mutungamiri wenyika vaRonald Reagan kwematemu maviri vakashayira kumba kwavo mudunhu reTexas. Kushaya kwa Bush kunouya mwedzi minomwe mushure mekushaya kwemudzimai wavo amai Barbara Bush avakashaya muna kubvumbi gore rino. Rufu rwavo rwakaziviswa nemwanakomana wavo George W. Bush uyo akambotungamirawo America. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF muAmerica vaFrank Guni vanoti America nepasi rose zvarasikirwa zvikuru nekushaya kwavo sezvo vaBush vave denhe reruzivo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tingativa George Bush munhu akararama upenyu hwakawanda kusvika makore 94, tingati chipo chamwari. Munhu anganda ari gamba muno muAmerica nekuti vachiri mudiki vaibhururusa ndege dzehondo vakambopurwa kuPacific uko vakadonha asi vakararama imomo. Vakaitawo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika kuno kuna vaReagan vakazosarudzwa vakatonga. Utongo hwavo hwakaita hupfupi zvavo asi hwanga huchifarirwa nemaAmericans. Pane apo nepapo pavanoshorewawo panosanganisira hondo yekuIraq yekutanga ya91 kutosanganisirawo zvakare zvinonyanya kushorwa pana George Bush inyaya yekutumira mauto kunopamba kana kuti kuinveda Panama. Asi tikadzokera kumashure muutongi hwavo semunhu akatonga kwenguva pfupi vazhinji vanga vaine chiremekedzo navo chaizvo. Saka tinoti America yarasikirwa nemunhu anga ari deze reruzivo.
Zvii zvikuruwo zvavanga arangarirwawo nazvo pamusoro peAfrica?
Yatingati legacy yavo kana kuti zvatinorangarira nezvavo nezvekuti vakakurudzira nyika dzakawanda dzemuAfrica kuti dzifambe dzakarerekera kudivi redemokrasi. Zvinhu zvinokanganikwa nevanhu vakawanda izvozvo kuti nyika dzinzi nyaya takatarisira dziri kuchamhembe kweAfrica dzaida kutera kunobatana nechina nesoviet union. So tingati demokrasi iri kuinjewa nenyika dzinji dzekuAfrica izvinoizvi yakanyanya kusimbiswa nguva yavaGeorge Bush.
Vanga vari vaFrank Guni vanove chizvarwa cheZimbabwe vari nhengo yeZanu PF mudunhu reAmerica vari parunhare nestudio 7 muWashington DC muno muAmerica. Nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu yakatsviriridza pamusangano wakaitwa muBulawayo neZuro Maneru, vamwe vagari vachitsutsumwa zvikuru nekwavanoti kusarangarirwa nehurumende kwematunhu ekumateveleland. Mutoro wedu enhau Tauraishava anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano uyu wakaitwa nenhefenyuro yestudio 7 yakabatana nemedia center pakaita makakatano amakuru pamusoro pekuti chii chaizvo chinoreva kuendeswa kwemasimba kumatunhu. Asi vanhu vakawanda vaive pamusangano uyu vakaratidza pachena kuti havazi kufara nenyaya yekuparara kwemaindastiri muguta reBulawayo pamwe nekusarira kumashure munyaya dzebudiriro kwavakati kuri kuita matunhu eMateveland. Vanqobi Zita Dube, Nyanzvi, uye vari mudzidzisi muzvidzidzo zvehupfumi ndemumwe wevatauri vaive pamusangano uyu. Vakati hazvishamise kuti nyaya yekuendeswa kwemasimba kumatunhu inokonzera makakatanwa sezvo ichibata raramo yeveruzhinji. Vadhuve vakatiwo zvakakosha kuti vanhu munyika vabvumirane gwara kana nzira yakajeka yekuti izvi zvichaitwa sei.
Mari for the whole nation is very difficult to share in accordance with the provinces. Usina ku understand the different characteristics of those provinces. So in inango what I would say is no fund however a national dialogue on these issues. Could if we want to share Mari, to share say, and are there justifications of sharing Mari, and who is going to be leading this? So my provinces is no fund to select a committee that is going to lead my processes at devolution now. I think that is the critical point to start off.
Vamwe vanhu vaive pamusangano uyu vakati nyaya yekuti kune vanhu vakawanda vanogara munzvimbo dzavasingabvi, humbimbi ndoga, pamwe nehori, kunyanya hunoitwa nevezvematongerwo enyika, ndezvimwe zvinhu zvinokonzera kusarira kumashure kwematunhu ari munyika. Asi mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami avo vaivewo pamusangano uyu vakati vanhu vemuZimbabwe havafanirwe kuitirana rusarura kuchishandiswa nyaya yerudzi kana kuti munhu anobva kupi, vachitiwo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika akangofanana. Vakambarami vakabvuma kuti hori idambudziko guru munyika, asi vakati kana kuchitariswa makanzura pave nemitemo yakajeka inobatsira kudzivirira nyaya yehori uhu.
Pachiyadzo tokakabva maridzisi dzemadiamond nema 15 billion amunonzwa achitaura nezvavo. They actually affected also. Tinana Victoria Falls, they are also crying nenyaya yedevolution. They want to manage my resources avo. Vane tourism, they get a lot of foreign currents kuku Victoria Falls. Saka Matabeleland is not the only province iri kuaffectwa nedevolution. It's almost all the provinces, because one way or the other, mamwe province ane manatural resources avo, ma resources edu ari kucentralize enda kuHarare. Asi ma province chari kuchema nawo nazvo ndezvo kuti mari dzavo dzikadzika vakazichandisa where they are collecting their revenue. Zvinovabatsirawo kuti at least maguta avo angazvigadzirisika.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa avo vaivepo pamusangano uyu vakaudza Studio 7 kuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu kunogona kubatsira kupedza matambudziko everuzhinji munyika, asi vakati havazogutsikana nenzira iri kutorwa nehurumende mukuti danho iri rizadzikiswe.
Pamusoro pekunonoka kuimplementa devolution kwavakaita, hurumende yeZimbabwe yaakuuya ichizadzikisa nenzira dzisiriyo dzakataurwa nevanhu, zvatoti distorted muchirungu. Harisi basa racentral finance minister rokuallocata maresources kumaprovinces, ibasa remaprovinces. Iwo atiri kuti ngave nesimba rokuzvitonga nekuallocata maresources vari kumatunhu ikokoko. Zvakare vari kutaura nezvekuti vari kuallocata maridzi vachitarisa yatinoti population profiling neinfrastructure, kuti province ine infrastructure iri in place ndeipi kuti isina ndeipi. Izvozvo pane macontestations akawanda especially panyaya dzepopulation profiling. Pane mamwe maprovinces anofila kuti macensus figures anenge ari distorted.
Musangano wane zuro uyu waive wekupedzisira muchikamu chemisangano yakaitwa neStudio 7 ichishanda nesangano remedia center munzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekunzwa mafungiro everuzhinji panyaya dzebudiriro nezvimwe zvinovabata mumagariro avo zuva nezuva. Misangano iyi yaiitwa nerutsigiro rwemuzinda wenyika yeAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaita hurukuro nemutoro wenhau weVoice of America Greta Sustrain kuBuenos Aires uku Argentina uko vari kupinda musangano weG20 Summit. Vachipindura mubvunzo pamusoro pemashoko avo avagara vachitaura ekuti nyika yeChina ndeimwe yenyika dziri kudya upfumi hweAmerica uye kuti China iri kuramba ichiwedzera nyika dzairi kudyidzana nadzo, iye zvino yave kumaodzanyemba kweAfrica iri kuvakawo nzvimbo huru kwazvo yekusvikira ngarava muPakistan, uyewo ine zvibvumirano zvikuru nePanama neLatin America, zvichiita sekunge yave kuswedera kuAmerica, uye kuti zvairi kuita zviri kushushikanawo here, vaTrump vari kushushikanawo nazvo here, vaTrump vakati.
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I make, and if you look at, we have $250 billion right now at 25%. That means we're going to be taking in billions and billions of dollars, plus I can double that up and then I can double it again. And they could never do what they did in the past with other presidents because, and you see what's happening. I mean, China is, I don't want to do this, but they are not doing very well now compared to what they were doing. And again, I think that we are doing well. We picked up $11.7 trillion in worth since my election.
Ndinofunga kuti China ichave nemari shoma kudarika yainayo iye zvino, nekuti zvibvumirano zvandinoita ini wakazvitarisa, unoona kuti pari zvino pane mari inosvika $250 billion pazvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Zvinoreva kuti tichatora mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora pamusoro pezvo, ndinogona kuzviwedzera zvakapetwa kaviri. Uye havagone kuita zvavainge vajaira kuita kune vaimbove vatungamiri venyika ino, nekuti uri kuona zviri kuitika kuChina. Handidi kuita izvi, asi havasi kuita zvakanaka zvichienzaniswa nakare. Asi ndinofunga kuti isu tiri kuita zvakanaka chose. Panyaya yekuti kutambarara kweChina muLatin America nepasi rose hakukanganisi here kugadzikana kweAmerica, vaTrump vakati.
No, but they have a debt problem and they have to pay for that debt. It's a tremendous amount of money that they're spending. Do I like it? Probably not, but I also know it's very expensive for them and a lot of those places aren't going to work out.
Ndinozviziva, asi vane dambudziko rechikwerete uye vanofanirwa kubhadhara chikwerete ichocho, uye ndechemari yakawanda kwazvo yavari kushandisa. Ndinozvida here? Kwete, asi ndinoziva kuti zvinovadhurira kwazvo uye munzvimbo zhinji dzavari kupinda hazvisi kuzovashandira. Musangano weG20 Summit uyu uri kutarisirwawo kupetwa nhasi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mafilas Muhlanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Agnes Kufa vanogara ivo kuGlendale. Tiri kutaura naamai Kufa panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mukurangarira 16 days of activism against gender-based violence, chirongwa chinotarisa kushungurudzwa kwevanhukadzi muupenyu. Asi tiri kuda kunzwa kuti amai Kufa vari kurarama sei zuva nezuva kuGlendale. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Kufa. Mungatitsananguro kuti muri kurarama sei zuva nezuva kuGlendale uko.
Upenyu mazvano hwakati omei zvishoma nesituation iri munyika. Makwiriro ezvinhu kuti uwane chikafu chakakwana nezvamunoda zvakakwana mumba, zvinhu zvati kwirei zvisingaite.
Saka imi muri kurarama sei zuva nezuva uyezve mune mhuri yakakura sei?
Inini ndane 65 years old, ndine vazukuru vandiri kugara navo iko zvino vatatu vandinavo. Saka hazvina hazvo kundinyanya kundomera nokuti ndinotenda Mwari kuti ndinorarama munyasha. Gadhemi remuriwo ndinaro, matanga ehuku ndinawo. Ndinohodha mazai ndichitengesa, ndinoita machikeni kadzi ndichitengesa, saka Mwari vari kungorarama munyasha makwandiri.
Vana venyu avo vakasiya vazukuru pamuri vari kupi?
Mukomana nemukadzi wake ari kuSouth Africa, akasiya mwana ndinaye achienda kuchikoro. Kozoti mumwe ari kushanda kuHarare, musikana akasiyana nemurume, anopota achiuya maweekends. Asi vamwe vazukuru vane vabereki vavo, tinogara kurokesheni rumwe chete asi different houses.
Vari kuzvigona here vana vari kuSouth Africa kuti vapote vachikutumirai imi samai mari yekukuchengetai kana zvimwewo zvokuchengeta vana?
Aiwa, fizi mwana wake ari kutumira, vabereki ava vana vavo kuchikoro vari kuendesa, asi zvinhu zviri kungovaremerawo kuti mari hadzisi kuwedzerwa kumabasa sevari muno muZimbabwe. Hazvizoenderana kuti mafizi kudya kwakakwana, zvinoti remei mbijana.
Tinoona kuti pasi rose vari kurangarira mirishonga kana kuti mirishonga inoitirwa madzimai pane chirongwa chavanoti 16 days of activism against gender-based violence. Muri kuonawo munharaunda yamuri kugara madzimai ari kushungurudzwa here? Tichiona mamiriro aita zvinhu munyika.
Munharaunda yandiri kugara vari kushungurudzika ndo vai vasingagone kuzvibatira, asi vazhinji vanozvibatira kungoshungurudzika nokukwira kwezvinhu, asi nzara chaiyo. Hatingati pane vari kufa nenzara.
Ko, nyaya dzekunetsana muZimba vamwe vari kuti dziri kuti kwirei nenyaya yekuti cheruviri chiri kushayikwa mumhuri zviri kufamba sei kwamuri ikoko?
Nyaya yekunetsana muZimba iri kukwira pakuti idzo dzatinoti fambidzi dzati wandei, saka idzodzo manje ndo dzinodo kuchengetwa. Saka murume kana azenga awana muwo kuti achengete ukoko kumba uku mukadzi wachengete purasi haasi kuwanika, varume vazhinji havachashanda, vaakurarama nechikorokoza. Zvino ipapo ndo panozoita kusavirirana muZimba, nokuti vatenga kuti magirlfriend ivo havana zvakakwana zvokuzosapota mumba.
Saka imikurudziro yenyu ndeyei samai vechikuruwo vane vazukuru nezvimwe zvakadaro, panyanya panyaya iyo yekugarisana kwevanhu zvakanaka murunyarara muZimba?
Kazhinji pachikurudziro chandinoita nenyaya yemuZimba iyi, ndinoti madzimai vakaziva Mwari, vakanamata uye vakagona kushanda, kushandira mhuri nokugamuchira zvinenge zvaitika nguva iyoyo vachizvinyengeterera, kazhinji zvinoita kuti Zimba dziimire zvakanaka, dzisaparai.
Ko, panyaya yecheruviri uyezve kushandiswa kwemaoko, mungakurudzire madzimai kuti ine vanasikana?
Ndinokurudzira kuti munhu anofanirwa kushanda, kwete kutarisira murume kana mwana musikana. Anofanirwa kushanda kuti upenyu hwake hwamangwana hurege kuzomuremera. Zvino vana vedu vazhinji vamazivano, chere mumba vakatumwa vaakunetsa, hanzi yanyu karikuramu here, new generation yasiyana nedu isusu kuti taimuka pakati pavo tigoswera takamira. Zvino new generation yekumumutsa anomuka akatsamwa kuti adi, asi tinokurudzira kuti mwana chere pane musikana webasa famba, ndiye anofanirwa kutoshanda kukunda musikana webasa, nokuti musikana webasa anotoiwana gombo rero kuti anenge achishanda zvakasimba kuti kana akazoendawo kumba kwake hazvimuneti.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai amai Agnes Kufa vanogara ivo kuGlendale, kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, cheupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevarimi nekuda kwekushaikwa kwemafuta epeturu nedizeri avanoshandisa mukurima. Izvo zvinonzi nevarimi vakawanda zvichadzikisa ndimo dzavo pamwe chete negoho. Muhurukuro yedu tabata murimi wekumacheke vaValentine Ziswa. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaZiswa.
Tinotenda kutabatana zvakare.
Vaziswa, tinonzwa kuti nyika yakatarisana nedambudziko rekushaikwa kwemafuta dzimotokari kusanganisirawo dizeri rinonyanyodiwawo nevarimi munguva ino yekurima. Mungatudzawo kuti nemaonero amunoitawo pamwewo nekuti imi muri murimi zvakamira sei munyaya dzekushaikwa kwemafuta?
Zvakanyanya kuoma izvozvi zvandiri kutaura nemi, ndinotoo mumutsetsewo wemafuta. Both diesel and petrol is in very critical shortage, but the farmers ndo vanhu vanonyanya kutambura zvakanyanya nekuti nguva yashaika mafuta inguva yekugadzira kurima, inguva zvakare yekuti kurima kwanonoka, because the weather pattern, as you know, yakachinja. We have almost a delay of 1.5 months in terms of kuya kwemvura. Now mvura yamba yasvikawo yatangisa kunaya zvodonoro ino zvatinaro iko zvino, mafuta kusina. So macues emafuta, both a petrol ne diesel, zviri kuoma zvakanyanya. Macues acho akarebesa, vanhu vakukwanisa kutoita kana kuti zuva chairo kana zuva and a half akangomira mumutsetse. Pamwe unoita pawa kuda kutosvika chaiko chaiko wotonzi apera. Saka pane dambudziko rakanyanya pakushaika kwemafuta munyika.
Taura yanyu tinzwi.
Zvinokonzera kuti zvimwe zvakawanda zvekuti izvo transport yekutakura zvinhu, kutakura wheat for example, kune vakakohwa wheat kuenda kuGNB, kutakura mainputs kunotenga fertilizer, maprices akakwira zvakanyanya, they more than tripled.
Tiri kunzwawo vaZiswa kuti hurumende ine urongwa hwekuti iro svondo ratiri kuvhura iri inge ichikwidza mitengo yemafuta. Munotarisira here kuti danho iro rinozobatsira varimi neimwe nzira kuti mafuta awanike?
Hazvibatsiri. In the first place, mari yekuti varimi vabhadhare maincreased prices haisi kukwana. Vokwidza mitengo knowing very well kuti varimi havana income yakawedzerwa, and mari yavo yakareduswa because of this devaluation yemari. Saka hazvisi kuzobatsira. And the problem ndekuti iyo, they keep on telling people tine mari, zvino takawana so many million dollars. What does that do with people? What we want is to see mafuta. I can even tell you kuti vanhu vane macontract, macontract farmers, even the contractors vane macontract kuti vanhu varime fodya, naivo vakutoshaya fuel. Vari kuenda kunofana kuiwana vachinzi hatina fuel yacho, because fuel is all supplied by government or through government. Saka vakakwidza mitengo zvinotoita kuti vanhu vanyanya kuomeserwa more than zvatiri kuona iko zvino.
Tinonzwawo kuti kuchinja kwemwaka kuri kuita kuti mvura ichanaya inge iri shoma. Nedambudziko ramasangana naro iri sevarimi, zvinokusiya ipapi, muchakwanisa here kubata tarisiro dzenyu kana kuti matarget?
Tarisiro yedu yayepasipasi in terms of amount of hectareage icharimwa haichasvika pataitarisira. Kohwo racho in terms of yields haichasvika pataida and paitarisirwa nevarimi. But even more so, kana mvura yakanga yaita shoma sezvo yaita kudai, mwaka wachinja sezvo waita kudai, zvaakuda kuti vanhu vazhinji vanogona vapinde muirrigation. Irrigation costs a lot of money, and mamiriro akaita mari, it's not easy for people to move into irrigation.
Vaziswa, muri kukurudzira varimi kuti vashandise irrigation. Tinonzwawo kuti madhamu nderimwe dambudzikowo haana kufukurwa, mazhinji akatoparara, vangapaita sei apa?
Padotatidzwa tapafunga. Takanga tiine madhamu akawandisa muzimbabwe, nearly every farm yakatorwa inge ine dhamu. Madhamu iwayo haana kuwana maintenance. Kune vakatsera madhamu avo nemabhohoro, murikuziva kuti imi zvinwa inoda futi kuti ubhadhare mari yekuti ushandise bhohoro rako rawakatsera wega. Saka zvinongonetsa. Mamwe madhamu ane mvura yakanaka, asi infrastructure mvura idze mudhamu uchienda kuvanhu hapana.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaziswa maita basa.
Aiwa, neni tinotenda kuti hapukurukura.
Manga makateerera kune murimi wekumacheke vaValentine Ziswa muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika.